vamwe vabereki vakaita saamai sungano zvaraibwa naShe vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mari dzechikoro dziri kuwedzerwa dzakanyanya zvisinei nezviri kutaurwa nehurumende.
Takatarisana nenguva yekuvhurwa kwezvikoro yatatarisana nayo, hurumende yakagazeta mafizi anofanira kubhadharwa navabereki, but tiri kuona kuti kuzvikoro kwatiri kuenda mari dziriko hatidzikwanisi, nokuti zvikoro zviri kuti pakataurwa mari yefizi negovernment iyo vanobva vaisa levy inenge iri times 150%, tobva tatadza kuibhadhara. Saka mari yacho inobva yazowandisa, saka chirongwa chokuti hurumende yati mari yefizi iderere hachichashandi because zvikoro zviri kukwidza levy.
Pamari inotarwa nehurumende yetuition fee kurikota rezvidzidzo yepasi munyika, vatorerai mwoyo vakatara kuti zvikoro zveprimary zvekumaruwa kana kuti P3 zvinobhadharisa mari inoita madhora mashanu emari yekuamerica, zvikoro zvemunzvimbo dzeruzhinji mumadhorobha P2 madhora 10 uye dzekunzvimbo dzinogara shoroma P1 madhora 20. Zvikoro zvekusekondari zvekumaruwa S3 zvinobhadhariswa mari inoita madhora 10, zvekunzvimbo dzeruzhinji mumadhorobha S2 madhora 20 uye dzekunzvimbo dzeshoroma S1 madhora 40 emari yekuamerica, asi vabereki vanotenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Mari iyi inonzi inokwanisa kubhadharwa nemadhora emunyika pachishandiswa chikero chekubhanga, asi vanenge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vanonzi varobhadhara madhora ekuamerica chete. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vatiwo zvikoro zvakaita seChristian High School neNdarama High School zvave kuwedzera mari yebudiriro zvakanyanya. Kubva pazana remadhora ekuamerica pakotoro yaimbobhadharwa, zvikoro izvi zvave kuda mari inosvika madhora 300 kana kuti US$300. Zvikoro zvine vana vanogarapo kana kuti maboarding schools zvakaita sepamusana high school, Zimuto High neChibi High zvaibhadharisa mari dzebudiriro dzinosvika 400 emadhora kana kuti US$400, zvave kuda mari dzinotangira pamazana masere kana kuti US$800 kusvika pachiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US$1000. Mumwe mubereki wekuchikomba kuchivhu amai Cecilia Gumbo vanoti zvinhu zvatonyanya kuoma sezvo gore rino nyika yakatarisana nenzara.
Ukatarisa nyaningwe izvezvi mari dzenyaningwe handisidza kuti haisi kutanga haisi kuda kusvika kuma200 something here kamwana achitanga, then pamadhango veprimary school mwana ari kutoda 145 nomari iri kudiwa ECDA. Ndo pane mainform, ndo pane yambotiitirawo plani vambo especially pamaschool fees up. Chero toita idunzara yekuti tiri kutsvaga chikafu but at least vana vachienda kuchikoro. I think zvinogona kutibatsira sevanhu vemuno muZimbabwe, dzidzo yakatikoshera.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende kutaura nevatori venhau. Asi mumwe mukuru wechikoro aramba kudomwa zita rake ati zvikoro zviri kukwidza mari dzemitero kuti vakwanise kutenga zvikwanisiro.
Kuti cover my expenses ekurana zvikoro akaita semaboarding school vana vanoda chikafu panodiwa fuel running expenses, tinozoshandisawo mukana wekupega malevies pamalevel inoita kuti tikwanise kurana maschools, otherwise kana tikasadaro zvikoro zvinovhara.
Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vati vabereki vari panguva yakaoma.
Tasikatarisawo munhu wacho ari kunzi abhadhare school fees, mari iyi havaiwane nekuti masalaries avo haana kuchinja, mihoro yavo ichingori pasi pasi payanga ingori. Saka hondo huru iripo ndeyekurwira kuti mari inotambirwa nevanhu ikwire ive mari inotenga. Hondo huru iripo ndeyekurwisa kuti matax mamwe akaiswa nemalevies akaiswa nemamutule abviswe mihoro inotenga.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubatanidzo wemasangano emakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vanoti zvakakoshawo kuti vabereki vapinde mimisangano inoziva nyaya dzemari dzebudiriro pazvikoro. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvikwidze mari dzebudiriro zvisina mvumo yebazi ravo.
Saka hakuna chikoro chinongoti chaerekana chomuka makuseni choti pindikiti chatoti taakuita $1000 malevies kana $500 malevies, zvisiri pamutemo kana zvisina kuonekwa nemunyori mukuru weprimary nesecondary education.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti hurumende inofanira kupa bazi rezvedzidzo mari yakawanda mubhajeti kwete kusiyira mutoro vabereki nemasangano ekunze. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.